Muhurukuro yavakaita neStudio 7, Ambassador Nichols vanoti vari kutarisira kuitazve mumwe musangano navamunangagwa navachamisa kuti vazeye nyaya yekudyidzana kweAmerica neZimbabwe uye maonero avo panyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe. Vasati vasimuka kuuya kuAmerica mazuva mashoma apfuura, Ambassador Nichols vanoti vakasangana navamunangagwa navachamisa sevatungamiri vemapato maviri makuru munyika. Vanoti vakafadzwa zvikuru nerudo rwenyika yeZimbabwe rwakaratidzwa nevaviri ava.
Well, I think they're both people who love their country and are committed to improving Zimbabwe and changing many of the problems of the past. I look forward to working with both of them. Both of them were very gracious in receiving me on multiple occasions. I look forward to getting back to Harare next week to talk to both of them shortly after my arrival and helping to find a way forward of cooperation and engagement between Zimbabwe and the United States.
Mukusimbaradza ukama pakati penyika mbiri idzi, vaNichols vanoti vachaita zvirongwa zvekudyidzana panyaya yetsika nemagariro. Ambassador Nichols vanoti Zimbabwe ine mukana wekugadzirisa upfumi hwayo nyanya muzvirongwa zvekurima nekushanyirana kana nyika iyi ikakwanisa kusimbaradza utongo hwejechetere.
Zimbabwe has so much economic potential, and when you look at the area of tourism, Zimbabwe is one of the most beautiful countries in the world. In addition, Zimbabwe agriculturally has been a powerhouse over time, and hopefully the reforms that both candidates talked about during the presidential campaign will be implemented to help build a more resilient and successful agricultural sector.
VaNichols varamba mashoko ekuti America yakatemera Zimbabwe zvirango. Vachiti vanhu 150 nevana vakapomerwa zvirango zvehupfumi chete. Avo vari kupomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu kwete nyika yose. Vatiwo vanhu ava vanogona kubviswa pazvirango kana vakashanda kuti muZimbabwe muve neutongo hwejecherere nekuremekedza kodzero dzevanhu.
There's legislation that does not comply with the 2013 constitution, POSA, AIPA, those legislations that cover the Public Order and Security Act or freedom of speech restrictions. Those are things that President Mnangagwa has said during the campaign that he was committed to repealing or revising, and I think if he were to repeal those laws in concert, obviously, with the legislature, that would be an important step in fulfilling the requirements of the legislation. We want to see the reforms that have been talked about implemented. We need to see the implementation and action on the reforms, not just a list of reforms that are proposed.
Ambassador Nichols vanotiwo hurumende yavo ichashanda nehurumende yeZimbabwe mukurwisa chirwere chekorera icho chauraya vanhu vanodarika 30 muHarare.
Cholera is a preventable disease, and one of the most important interventions is dealing with water and access to clean water. So we definitely want to work with the people of Zimbabwe and the government of Zimbabwe on promoting access to clean potable water.
Korera chirwere chinodzivirirwa. Chinchakakosha ndechekuti vanhu vawane mvura yakachena. Tinoda chaizvo kushanda nevanhu veZimbabwe mukusimudzira kuwanikwa kwemvura yakachena.
Ambassador Nichols vakatoreswa mhiko muna chikunguru vachitsiva vaHarry Thomas Jr. avo vakaenda pamudyandigere. Vanoti chido chavo ndechekuti Zimbabwe neAmerica dzisimbaradze hukama hwadzo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Marvelous Mhlanganya huye.